dambudziko rechibhata lasis chirwere chatinoziva kuti muzimbabwe tanga tavanacho kwemakore akati wandei asi pasi rese riri kuda kuti chirwere ichi chibviswe chiwe eradicated kana chisazovepo sekubvisa kwataenda zuvero zvakaita sana polio vanga vari kutaura iwo kuti mainitiatives ari kuitwa ari kubatsira muzimbabwe uyezve we need to do more kuti chirwere ichi chisaramba chichinetsa muzimbabwe saandingataura ndezvekuti izvo idambudziko riri kuti pasi rese riri kushanda kuti chirwere chipararire asi ndinoona sekuti hurumende inofanira kunge ichiita more work kusapota nyaya dzeutano nenyaya dzokuti vanhu vange vane nutrition yakakwana ndinoona sekunge more can be done on that regard
zvii zvingaitwe nenyika mukurwisa denda irori tanzwa vachiti ivo pangadai pachizokwanisa kuwanikwa nhomba munoona izvi chizoitika here pasi rose
mazirasi ndinoona zvichiitika nothing is impossible nhomba sezvatinoona inoita kuti zvirwere zvakawanda zviparare zvinhu zvakaita sana poio even nyaya yecovid yatobva mairi kana vana flu vana mizozi nhomba inobatsira saka tikawana nhomba inoita kuti chirwere chetuberculosis chisabatira vana like they say prevention is better than cure that will be the ultimate solution saka ndinofunga kuseta that as a target is a good thing however zvinoniita kuti hurumende yedu iise mafunds aside kana kuti maresources aside for such kind of research to be done muzimbabwe muzvikoro zvichiwana magrants
taona vachitaura zvakare kuti zimbabwe yakabviswa panyika 22 dzinonzi idzo ndo dzanga dziri kunetsekana nedenda iri uku hakusi kugona here
it's progress for sure and tinofanira kucerebrata any progress inenge yaitwa but we should look at it in terms of kuti we providing ma resources kuti tisvikiwe patava inini chandinofunga nechekuti will be doing even better the hurumende yaiseta aside more resources because zvinezvi mapartners akawanda ari kutibatsira kuti dambudziko iri